Sirikadzi zakawanda zvinoti dziri kuomerwa neupenyu munguva ino yeCovid-19 sezvo dziri kutadza kuita mabasa akasiyana-siyana anoita kuti mhuri dzadzo dzive neupenyu huri nani. Mukokeri musangano reWidows Founding of Floods Mangerin Chiwetani vanoti pamusoro pemarwadzo ekufirwa nemumwe wako, COVID-19 yaunza kugeda-geda kwemeno kuruzhinji rweshirikadzi.
Tokurudzirana kuti ngatichengete vanokwanisa kutengesa, ngatidei mabasa emaoko anotitimudzira. Tinova zvinhu zvinoita kuti vamwe vedu vaite vave cross-border traders, vanoenda kunyika dzakafanana naZambia, Botswana, South Africa. Zvinova zvinoita kuti mhuri dzavo dzibudirire. Asi zvakadaro nepakwelockdown yatakatasana nayo, kwaite dambudziko rakanyanyisa. Vamwe vakavharirwa vari kunana South Africa.
Senzira yekudzivirira kuparira kwaCovid-19, nyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakavhara mabhodha adzo. Izvo zviri kuita kuti shirikadzi idzo dzagara dzichitsvaga zvinhu kunze kwenyika dzichinotengesa muZimbabwe dzava kunonga svose nemuromo. Amai Chiwetani vanoti dai hurumende yavemasoni Munangagwa yanzwira shirikadzi dziye nyoro yodzibatsira nechikafu kana mari yekuti dzirarame, sezvo vanhu vakawanda vari kuti havasi kuwana rubatsiro kubva kuhomwe yehurumende inofanirwa kubatsira vanoshaya.
Tatambirai hurumende yedu yanga yaziwawo kuti kune vanhu vakafanana nesu shirikadzi dzinodawo rubatsiro. Tinge tichatsira kuti mari dziri kutumirwawo nedzimwe nyika kuti dzibatsire panyaya yepanguva ino yecovid. Vakungewo kune vanhu vanoda kubatsirikana. Tine shirikadzi dzinova dzakaremara dzinorarama neurema, vasingagone kuita anything asi anenge ari widho.
Imwe shirikadzi amaitera vari machokoto ava vanoti vari kurarama nekutenga nekutengesa zvinhu mudhorobha reHaboroni muBotswana vanoti kufirwa nemurume chinhu chakaoma zvikuru.
Zvinhu zvakatiomera kunyanya seshirika, tinenge tisina vabatsiri vanotisapota kana kuti vanomira nesu munguva dzakaoma saizvozvi, saka idambudziko guru.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yemudzimba uye vari gweta rakazvimirira muzvare nyara yemudzingwa vanoti dzimwe shirikadzi dziri kushupika mushure mekufirwa nemurume sezvo pfuma yakasiyiwa nemufi ichitorwa nguva zhinji nehama dzemurume. Zvare mudzingwa vanoti madzimai akafanirwa kugara akanyora magwara anoratidza kupatsanurwa kwepfuma kana mumwe aenda kwamufiga nebwe.
Vakadzi vaite protected, properly protected. The best thing ndeyekuti varume vanyore mahuyo vachisira madzimai vavo property so that there's no interference from outside. Tikurudzirane kuti varume and families encourage the writing of wills.
Kunyange hazvo bumbiro remitemo yenyika richipa kodzero kushirikadzi, vanhukadzi vakawanda vachiri kumbunyikidzwa nguva dzose panofa murume, zvikuru anenge asina muchato nemudzimai wake. Matambudziko eshirikadzi akabuda pakurangarira zuva reshirikadzi pasi rose reInternational Widows Day, iro rakarangarirwa musi wachikumi 23. Zuva reshirikadzi iri iro rakakomekedzwa nesangano yenyika dzepasi rose reUnited Nations muna 2010 rinocherechedzwa senzira yekupedza nhamo nekumbunyikidzwa kwekodzero dzeshirikadzi nevana vadzo pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muFrance Town, Botswana. Ndini Singirai Madondo.